hakuna zvakadaro. It has not been brought to my attention. All we know is isusu as government tiri kupa chibage kumarura areas, even urban areas. GMB inoro transfer from depot to depot. Isusu weministry tibatsirwa neBDF, even maZimbabwe Defence Forces mota dzavo dziri available dziri kutransporta chibage to the distribution centers. Kana pane vari kubhadhariswa, I'll need to have it in writing because you're in the coup and you follow through.
Tiri kunzwa kubva kunana Manicaland, iko zvino tiri kunzwawo kuti kudzimwe nzvimbo dzakaita sekumaShonaland West kuri kutaurwawo nyaya iyo kuti vanhu
vabhadhariswa. I'm not aware. Zvikanga zvaonzwa kuti vatenge netoziva, but certainly that's not our policy. Saka tikataurwa kuti ndeipi nzvimbo yacho and where exactly it is. We'll investigate and take appropriate action.
Saka vanenge vachigununa ava vanokwanisa kuenda kupi?
Kune ma district committees, kune even social welfare at district level, kune ma local chiefs, masabhuku. They know the procedure where to go.
Imwe nzvimbo yataurwa vatumira ivo tsambambozha vati ivo pane kuward 2 kucheguti East vari kuti kuri kuitwa izvozvo, asi vari kuti chikafu chacho chiri kubva kucare inova sangano rakazvimirira roga.
Saka naichibva kucare handina jurisdiction over care. Chine vari kuita zvavari kuita, indiri kutaura zvehurumende. Hakuna zvehurumende zviri kunzi vanhu vabhadhariswe mari. Kana iri care, I can't comment on that. You'll have to find out. Please, rinotambiswa sei necare yacho. Because it's not government.
Vari kuti ivo zviri kuitwa nemakanzura kunyanya, kwete maNGO. Vari kuti maNGO ari kungounza chikafu asi makanzura ari kuti vanoda madhora madhora.
Kana zviri zvecare, it's not government. We need to engage vanhu vecare. Tonzwa kuti vari kudistributa sei, ichokwadi here. Kana iriyo policy yavo, handigone kuti ndipindire pazviri. Maybe vanenge vachivabatira, I don't know. But zvegovernment, that ndogona kupindira.